zvinhu zvakamira zvakanaka chaizvo zvichitevera kudarika kwema elections akaitwa muno muAmerica, nekuti Electoral College yakasarudza waJoe Biden zviri pamutemo kuti ndiwo mutungamiriri ari kuzogadzwa pachigaro kutanga kwegore muna January 2021.
Munoona vaDonald Trump vakabata matomu pari zvino vachizoita sei mushure mekunge Electoral College yadoma iyo vaBiden sevachange vari kudomwa musi waJanuary 20?
WaTrump kupfura-pfura zvavo kwekuda kutsvaga mari. Mutemo wenyika ino wanoziwa, democracy yeAmerica wanoziwa more than 400 years. Haangakwanisi kuita munhu wekutanga ava kuda kuchinja zvasarudzwa nevanhu muAmerica muno. Wasarudzwa. Matandanyadzaya ari kuitwa naWaDonald Trump pekuti akonwa haseba bhaski padare. Dai wachingonyarara zvavo waenda kumba ndokuti vanhu vazoita chiremerera. Asi waBiden wakasarudzwa ndiye mutungamiriri ari kupinda pachigaro zviri pamutemo uye zvine mvumo uye zvinoenderana nekumbiro remutemo weAmerica.
Munoona sei makurukota ari kudomwa ivo navaBiden pari zvino vemadhemokrati vachange vachishanda navo?
Wakadoma vanhu vanoziva basa nyanzvi, vanhu vagara vane ruzivo. Saka ndiri kuona inini kuti Amerika iri kufamba mune zvakanaka, nekuti waBiden wakatora nguva yavo kusarudza vanhu vane ruzivo rwepamusoro-soro uye vanhu vanokoshesa zvavanenge vatumwa kuti vagozoita.
Tombotarisa nyaya yedenda recovid-19, munoriona sei pari zvino imo muno muAmerica? Tinoona kuti ratekeshera. Munozoona vaBiden vachigona here kuti vakwanise kunge vachigadzirisa dambudziko ratarisana nenyika iyi?
Ndiri kuona kuti waBiden zvavakaburitsa pane kuti vanoda kuzotungamira nyika ino sei zvinoita zvakanaka, uye chanyanya kuzoita kuti zvifambe zvakanaka ndezvekuti pane mavaccines ari kupuhwa vanhu, uye waBiden waiti wakanga watanga basa vanoda kuti vanhu vese vagopfeka mamask kuti vanhu vadzivirirwe kuti vasapinde mudambudziko rechirwere chaparadza America zvakanyanya. Saka ndine chiwimbo netarisiro yekuti waBiden wachaita kuti denda recovid-19 ridzikire chaizvo. Unogona kutadza kupera haro nekukasika, asi ndichaona kuti uwandu hwevanhu vari kufa huchadzikira, nekuti vanhu vanenge vachikwanisa ivo kushandisa mamask.